sasachigaro wemisa murijeni yedu yesadik. Ndinoda kutanga nekutenda machairpersons enyika dzakasangana muHarare dzikandiona ndakakodzera kuti ndive sachigaro wavo.
Vamaunganidze, chamuchaita chakasiyana nezvaiitwa neavo vaimbotungamirira sangano iri ndechipi?
Isu kubva patatanga ipapa neutungamiri hwandinahwo unova navhaisi wangu kuLesotho, trezhara vari kuTanzania, tatotanga zvirongwa zvekuvandudza kufambiswa kwemashoko mudunhu reSouthern Africa. Tinozviita kubudikidza nekushanda nemachapta ari kunyika dzakasiyana siyana. Even kune dzimwe nyika dzisina utungamiri hwedu, tinopinda imomo tichinzvera kuti vatungamiri varimo vehurumende vari kutora vatori venhau sei. Ndingada kuzivisai kuti kutaura kuno tatonyorera tsamba kuna mambo Eswatini maererano nevatori venhau vakatizira muSouth Africa vana Eugene Due, vatiri kuti aiwa hationi zvakakodzera kuti vatori venhau vatize munyika mavo mavagara vachishandira, nekuda kwekuti vanyora zvinoonekwa sekuti hazvirumbidzi mambo. Tine dzimwe nzvimbo kana dzimwe nyika seAngola, iko zvino tiri kuvatora kuti vatikwanise kufamba navo. Vakatotinyorera tsamba yekukumbira kudzoka mufamily yedu yemisa, saka tiri kuti aiwa hakuna watinosiya kunze.
Munoda kuti sangano iri rishande rakatarisa kupi? Chinangwa chenyu ndechipi?
Chinangwa chedu kana kuti zvatichaita zvakatisiyanei nezvagara zviripo ndezvekuongorora zvakanyanya kubva kuna vanhu vanoshandira vakazvimirira voga mafreelancers, kusvika kuna vanoshandira maorganizations kubva epasi pasi emumacommunities kusvika kumanational media organizations. Tozoshanda nemaorganizations zve even asiri emisa ari munyika dzakasiyana siyana, tichimonita kutarisa kunzvera kuti kodzero dzevatori venhau hadzisi kuchorwa here, uye mashoko ari kufamba zvakasununguka here mudunhu redu. Saka izvozvo ndozvaticharamba tichiita.
Sekuziva kwenyu vamaunganidze, vatori venhau muZimbabwe havana kunyatsosununguka mukuita basa ravo. Muchashanda sei neavo vari munyika dzinopa vatori venhau ruremekedzo rwakawanda kupfuura Zimbabwe?
Kune dzimwe nyika dzinogona kunge dziri nani mukubatwa kwevatori venhau, tichitarisa mumedia report maripoti ratinaro remaviolations emedia. Isu tichatora nyika dzakadaro semufananidzo wakanaka, zvinova zvinoitwa kutombotora semufananidzo kuNamibia. Ticharamba tichiti encourage hurumende dzedu dzemusadic kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Tinoziva kuti dzimwe nguva sekuno muZimbabwe munogona kuonekwa mashandiro evatori venhau achirema chose, asi isu hatiori mwoyo. Tinoramba tichishanda tichiengage government yedu kubudikidza nemaministri akasiyana siyana nemamwe mapazi ehurumende akafanana neparamende, tichiramba tichitiona kuti mashandiro edu ari kuremekedzwa kuti zvigovawo semucherechedzo wakanaka. Kubva pamazuva apfuura munoona kuti strategy yedu iyoyo inoshanda zvakanaka. Tiri kufamba tichiona even mitemo yakaita vana aipa ichibvarurwa bvarurwa kuchiuya mitemo mitsva. Ndo chinangwa chedu chekuti vanhu vanoona nezvekufambiswa kwemashoko vashande vakasununguka, especially munguva ino yatakasangana zvine rimwe dambudziko reCOVID-19. Idambudziko riri kushungurudza mwoyo yedu muno muZimbabwe nemunyika dzose dzakatikomberedza.
Munoti kuvatori venhau vose vakateerera vamaunganidze,
tisu tapuwa chitanda chekuti titungamire pamisa yamunoziva kuti isangano hombe rinoita nezvekufambiswa kwemashoko uye kumirira kodzero dzevatori venhau. Ticharamba tichitarisa nyika ipi neipi zvayo, ticharamba tichinyorera kune mahurumende, kune vatungamiri kuti vakwanise kukoshesa mabasa evatori venhau. Utinoda kuti panopera nhambo imwe neimwe kana kuti patinotarisa tichiita mareviews, toda kutarisa improvement tichiona kuti vatori venhau havachanyanyi kushungurudzwa, havachasungwi, havacharohwi, vakuremekedzwa vachiita basa ravo mudunhu redu reSADC.